manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 24 2021 Makaterera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rabvumirana nesu kuti zveshuwa zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Kwara kwemhosva kuri papi. Taura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvivakwa zvevanhu. Mashoko ake wawo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa nestate. Pane chinobuditsa kuti pane mhosva yakaparwa.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vari panyanga. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chiri kupinda munhandare mutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekurudzira vagari vemuchitungwiza kuita zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedarira magistrate remuno muchitungwiza amai Gladys Moyo vati hapana humbo hwakasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti muzvare Kuvea vakapara mhosva yavari kupomerwa. Amai Moyo vati mapepa ekupomera muzvare Kuvea mhosva anga asiri kubudisa pachena mhosva chaiyo inonzi yakaparwa namuzvare Kuvea, saka vati vaona zvakakodzera kuti varase nyaya iyi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta muzvare Kuvea Fred Masarirevhu.
Kudarira bvumirana nesu kuti zveshuwa zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Kuparwa kwemhosva kuri papi. Kutaura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvivakwa zvevanhu. Mashoko ake wawo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa nestate. Pane chinobuditsa kuti pane mhosva yakaparwa. Saka state yacho haikwanise kuenderera mberi nekutonga Alice kuburidza namapepa akaiswa pamberi pedare pari zvino nekuti mapepa iwawo haasi kubuditsa kuti mhosva yacho iri papi.
Muzvare Kuvea vati kushungurudzika kwavakaitwa nenyaya iyi hakusi kuzovadzosera kumashure mukurwira zvido zvevagari vemuchitungwiza. Vachiti vakuru vakuru vekanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende vanofanira kuita zvinhu zviri pamutemo.
Chataingoita ende chatukuramba tichiita ndechekukurudzira kuti chitungwiza municipality iteedze mutemo, Minister of Local Government iteedze mutemo nekuti kupwanya kwavakaita kwakanga kusiri pamutemo. Ende isusu kuvaendesa kumataredzi mhosva epamusoro yehigh court tichihwina nyaya yacho tichivamisa kupwanya kwavaita zvinotaridza kuti zvavaita zvakanga zvisiri pamutemo. Ende isusu tiri kungoti mutemo ngauteedzerwe. Uye zvekare tinotarisirawo kuti vanotengesa vachawanikwa vachivakirwa pekutengesera pane mvura yakachena, pane zvimbuzi uye pane mutengo wakaderera zvekare. Ndio chete zvandokwanisa kutenda zvekare. Ndinongoti zvekare Mwari azviratidza kuti chokwadi hachikundwe nenhema.
muzvare kuvheya vakasungwa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita video vachitsoropodza kanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende mushure mekunge vanhu vemuchitungwiza vapukanyirwa zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo muvhidhiyo iyi muzvare kuvheya avo vakazosungwa mushure mekuhwina kwavakaita kudare repamusoro rehigh court kwavakange vaisa chikumbiro chekuti kanzuro yechitungwiza kanzuro yeHarare pamwe nehurumende dzimire kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo vakataura kuti vachazorwisa zvese zvaiitwa nemakanzuro aya pamwe nehurumende vachiti zvaikanganisa raramo yevanhu asi dare rati harina charaona pamashoko aya chinonzi chaikurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa inongoshandisa mutemo uyu kumbunyikidza kodzero dzevanhu
chii zviri pachena zvakare pavanhu ava pavanozenda kumataredzi mhosva vanenge vasungwa kuti vazhinji vacho hapana mhosva yavari kuwanikwa vainayo zvinoburitsa zvakare pachena kuti mhosva idzi dzavanenge vanenerwa nemapurisa imhosva dzinenge dzisina maturo asi dzine chekuita nezvematongerwo enyika saka inyaya inoda kuti igadziriswe nekuti tikaramba tiri munzira yatiri zvinoreva zvakare kuti tichangopinda muna 2023 poitwa dzimwe sarudzo dzinoburitsa makakatanwa nekusawirirana nyika yezimbabwe yoramba isingaenderere mberi pamusoro pe sagadzikana mune zvematongerwo enyika
kubva pakadzikwa mutemo uyu nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina ndivo vakave munhu wekutanga kubatwa nemhosva pasi pemutemo uyu uye vari kupikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vakamboudza studio 7 munguva yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani ndakamirira studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi
Hurumende inoti iri kushishikana zvakanyanya nekukura kuri kuita dambudziko remhirizhonga ine chekuita nevanhukadzi pamwe nevanhurume kana kuti gender-based violence. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare senzira yekugadzirira kutanga kwekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisa mhirizhonga iyi mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimusi madiki amai Jennifer Muhlanga vati dambudziko rakakura zvakanyanya uye munhu wese anofanirwa kuzvipira kurirwisa kuitira kuti ripere munyika. Amai Muhlanga vatiwo denda recovid-19 rakawedzerawo kukwira kwemhirizhonga iyi vakati kuroodzwawo kwevana vasati vabva zera kwakakwirawo zvakanyanya.
Manhamba edu maanzwa achibva kwakasiyana-siyana achakakurisisa zvinoita kuti titi isusu kumhuri yeZimbabwe ngatishandei zvakanyanyisa munguva inoi ngatiyeuchidzanei kuti chinhu chakaipa ichocho chegender-based violence.
Amai Muhlanga vatiwo mapurisa emunyika akazivisa kuti gore rino kubva muna kubvumbi kusvika muna chikumi mapurisa akatambira vamhangare vemhando iyi yemhirizhonga zviuru zvina nezana nemakumashanu nevatatu. Vatiwo munguva imwe chete iyi kwakamhangarwa mhosva chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumasere nepfumbamwe dzine chekuita nekubatwa kwevanhu chibharo. Pamhosva idzi dzechibharo mhosva 45 dzakaitirwa kuvanhu vanorarama neurema. Munyori mubaziri vaMoses Mike vatsinhirawo vakati nyika inofanirwa kukoshesa kupedza nyaya yemhirizhonga iyi.
Nyaya yekushungurudziwa kwemadzimai mudzimba inyaya iri kutinetsa zvikuru senyika. Inyaya yatinofanirwa kuisa pamberi mberi kuti nyaya iyi ipere.
Vamike vatiwo nyika haigoni kuenderera mberi kana madzimai achiri kushungurudzwa munyika. Vatiwo zvakakosha kuziva kuti mhirizhonga iyi haibati vanhukadzi chete sezvo varume vari kushungurudzwawo. Vachitaura pamusangano uyu vakafanobata chigaro chemiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo dambudziko remhirizhonga yakadai riri kukwira uye mapazi eUnited Nations akazvipira kushanda nehurumende mukupedza dambudziko iri. Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mirizhonga yanotanga mangwana kusvika musi wa10 zvita. Hurumende yati kunyange hazvo ichaita zviitiko zvakawanda pamazuva aya, zuva guru richange riri mangwana, apo vachaenda kumusha weEpworth kunovhura One Stop Center iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasvitsa makore mana nhasi vari muhofisi paine muonero wakasiyana maererano nemashandiro ari kuita pamwe nemararamiro ari kuita vanhu munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vakagadzwa pamberi pemhomho yevanhu munhandare yeNational Sports Stadium, vaMnangagwa vakavimbisa kubatanidza nyika, kuita utongi hwechekerere nekumutsiridza upfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. VaMnangagwa vakavimbisavo kuve mutungamiri wemunhu wese, zvisinei kuti ndewebato ripi. Asi makore mana vari panyanga, mapato anopikisa anoti hapana chikuru chashanduka, achiti vaMnangagwa havasi kuita zvavakavimbisa. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vati upfumi hausati hwasimuka uye veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda. Vatiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, izvo zvinoratidzwa nekusungwa kwevatori venhau vakaita saHopo Chingono. Nhengo dzebato ravo dzakaita senhengo yeparamende muzvare Johana Momombe, vechidiki mubato ravo vamakomborero haruzivishe muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Nisai Marowa. VaSiziva vatiwo hapana utongi hwechekerere sezvo sarudzo dzemabyelections dzakamiswa kuitwa hurumende ichiti kune denda reCOVID-19, asi bato reZANU-PF richibvumidzwa kuita sarudzo dzaro mumatunhu akasiyana-siyana.
Tikuona futi panyaya yesarudzo ndechekuti ivo kuZANU-PF nenyaya yekutya ruzhinji reZimbabwe rasimuka kuti gadzirire sarudzo rikuya vakutatari kuita sarudzo vari kutya kuenda musarudzo even ra2023. Ndodambudziko ratiri kuona kuti vaMnangagwa vari kuziva kuti munyika vanhu vataura kuti haisita kuda mukomana chidiki kuti apinde kuti gadzire nyika, saka
mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vatiwo kupinda kwavaMnangagwa panyanga hapana chazvakasandura sezvo pakangochinjwa munhu chete, asi maitiro eZANU-PF ari mamwe chete.
Mukutarisa chaiko hongu uso hwakachinja senguva iyo yakabva Ian Smith vaMugabe vachipinda.
Mumwe mugari wemuHarare vaONG wayo vaudza Studio 7 kuti hapana chasanduka mukati memakore mana apfuura, vachiti zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tikatarisa levo yeuromo hwaani vanhu hwasiyana newekare ndochekutanga. Chechipiri tikatarisa maservice delivery kuti maguta arita kana kumamisha, tikatarisa kuchikoro unotoona kuti zvikoro zvedu zvaakutodzikira kana kuti mamabhuku hakuna kana zvekudzidzisa zvacho hakuna. Tikaenda kuzvipatara hakuna mishonga, hakuna kana zvekubayisa, hakuna zvechi zvatova wesi kupfuura pazvanga zviri vaMnangagwa vasati vapinda.
Asi mumwe murume ati anonzi Gerald ati vaMnangagwa vari kubata basa zvakanaka, achiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaita sekugadzira migwagwa mumaguta nemadhorobha.
Marodzi agadzirwa, mahaiwe ari kugadzirwa mumarokesheni nemaindastri maamaane makomba akasiyiwa nevaMugabe mayamuya muri kuvharwa. Chatiri kuchema nawo pari zvinezvi inhau yehori, nyaya dzehori dzinge dzichigadziriswa kune wakavatenderedza ndo zvakabudisisa vaMugabe. Asi vaMnangagwa mashandiro avari kuita, nyika yedu yeZimbabwe ikaramba ine utongi hwakafanana neihwohwo, for the next maybe 3 years or so tinenge taakuenda pamberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune vakafanira kubata chigaro chemutauri weZANU-PF vaMike Bima, asi imwe nhengo yeZANU-PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nebasa riri kuitwa nemutungamiriri nezvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita seNational Development Strategy 1 neVision 2030. Vati hurumende yavaMnangagwa yashandura mararamiro evanhu munyika pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika.
President vari kuzama kuvandudza agricultural sector yedu kuti tidzokere patakanga tiri bread basket of Africa. Tinova chidanho chatopa musoro kuti tisvike ipapo. Totarira pamaissues emining, tiri kuona vari kuzama zvakare kuti mining yeZimbabwe idzokere. Tiri kuona kwavhurwa naFrederick Baker wana rengo mine wana ane wari kufuruwa wesa anga parokari karama mwe 20 years ago because of sanctions wari president wari kushinga kutuzweze zviko saka zvishi njizo kuti hatinga kwanzi kutaura nezo wari mwechete zvinozoda kuti gare kana nguva hombe titaura zvinhu zvakadaro izvozvo
kunyange hazvo hurumende ichiti ine urongwa hwekusimudzira veruzhinji World Bank inoti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vari kurarama munhamo yakanyanyisa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vakaremara vari kukurudzira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, avo vari kuparura bhajeti rehurumende ra2022 mangwana kuti vawedzere mari dzekuvasimudzira sezvo vaomerwa neupenyu zvakanyanya. Pari zvino vakaremara vari kupiwa madhora zviuru zvitatu zvemunyika pamwedzi. Ongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaburitsa pachena kuti vakaremara ndivo vakanyanya kuomerwa neupenyu munguva yeCOVID-19 muZimbabwe sezvo vari kukundikana kuzviitira mabasa emaoko kana kupema. Vasikana vakaremara vanonzi vari kumbunyikidzwawo zvakanyanya munguva dzino dzekurwisa denda iri. Vakaremara vanonziwo neongororo iyi vari kutadza kuenda kuchikoro kana kuzvipatara. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachirwirawo kodzero dzevakaremara uye vasingaone vamasimba kuchera.
Tinozviziva kuti kubazi republic service labor and social welfare kwava nedepartment riko rinonzi disability affairs. Muchokutanga tatingatarisira kuti budget riite ndechekutsanangura kuti vachapa mari yakawanda sei kudepartment of disability affairs kuti inge ichikwanisa kufambisa zvirongwa zvinoita kuti vanhu vakaremara vange vachivandudzwa nekusimudzirwa nekudzidziswa. Chechipiri, tinoziva kuti kune vanhu vakaremara vanowana mari kubva kuhurumende.
Iyi mari yei vakuchera?
Yekuti vange vachibatsirikana. Atingati magrants kana kuti harmonized cash transfer inopiwa hayo vanhu vakawanda vanotambura asi vanhu ivavo vanhu vakaremara varimowo. Tinenge tichitarisira kuti budget iyi chekutanga ipe vanhu ivavo mari inokwana inotenga.
Vange vachipiwa mari pamwedzi?
Pari zvino mari yatakapedzisira kunzwa ichipiwa anga ari madhora zviuru zvitatu. Saka ndinotarisira kuti bhajeti dzimwe padai rinokwanisa kutarisirwawo kuti madhorama zviuru zvitatu pamhuri pamwedzi angavandudze here upenyu hwevanhu vakaremara. Minduro inoti haangavandudze.
Poitwa sei?
Tandifungidzira kuti zvimwe pada bhajeti richatarisawo kuti mari yochipiwa takatarisa yatingati cost of living kuti mwedzi nemwedzi raramo inomboita mari yanga yakuzviuru makumi mana. Iyo raramo.
Zvizvimwe zvamunofunga kuti zvakakosha kuti zvigadziriswe?
Ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti budget ringe richitsanangurirawo zvikuru sei kunyaya yedzidzo. Tinoziva kuti pane vanhu vakaremara vakawanda vanowana dzidzo kubva kuhurumende kuzvirongwa zvakaita sana BIM zviya, asi dzimwe nguva mari iyi haiuye nenguva. Saka ndinoziva kuti mari iyi inge yakadonongodzwa mubudget asi ichizokwanisawo kusvika nenguva kuitira kuti vana varambe vachidzidza. Chekupedzisira munyaya dzedzidzo idzodzo tinenge tichitarisirawo kuti dai budget ratsanangura kuti zvimwe zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanhu vakaremara mukurarama kana kuti mukufunda kwavo atingati maassistive devices hurumende ichaita sei kuti ibatsiridze kutenga zvinhu izvozvo nekuti zvinenge zvakakosha. Ndochipedzisira nenyaya yeutano. Nyaya yeutano inyaya yakakosha zvikuru kune vanhu vakaremara. Takatarisa kuti mazuva ano kune nyaya dzeCovid.
Munoda kuti paitwe sei?
Saka tinenge tichitarisirawo kuti budget inenge tichitsanangurira kuti mukurapwa kwevanhu vakaremara kutange kuchibatwa sei uye hurumende yakazvipira kusvika papi kuti vanhu vakaremara vanga vachikwanisawo kuwana utano hwakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vasingaone vamasimba kuchera vari parunare muHarare. Yasvika nguwa yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nemudzimai wavo vakabatsirana kupa vanoshupika chikafu chenyama yetoki nembatatisi paimba inobikirwa zvekudya yeDC Central Kitchen iyo inoshanda pasi pesangano rinobika chikafu chinopiwa vadzidzi vemuzvikoro pamwe nevamwe vanhu vasina pekugara. VaBiden vakabatsirwawo nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo avo vakauyawo nezvekudya zvavainge vabika. Somalia yadzika mutemo wekuda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo zvikamu makumi masere kubva muzana zvenyika iyi zvisina kuwana mvura yakakwana, izvo zvasiya vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vasina chikafu chakakwana pamwe nemvura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chakatanga sangano rakazvimirira rekurwira kodzero dzevanhu muzvare Comfort Dondo vanoti panguva ino yekurangarira kushungurudzwa kwevanhukadzi pasi pe 16 days of gender based violence vachange vaine zvirongwa zvizhinji zvichange zviri padande mutande zvekunzwa zvakasangana nevakamboshungurudzwa uye vari kushungurudzwa nekuvapa ruzivo rwekuti vangaite sei. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Takatanga organization yatinoti NGO, non-for-profit organization, inonziyo Pumulani, Minnesota African Women Against Violence. Ndakaipa zita yari nekuti ndokwa ndakaitangira kuMinnesota, asi chirongwa chedu chinobatsira madzimai pasi rose. Saka pa 16 days of activism tinokurudzira madzimai vakambosangana nemhirizhonga kuti vaonekwe vari kusheya nyaya dzavo nemamwe madzimai, vaone vari kuzvisimbisa vachitaurawo zvakaitwa kwavari nemabudiro avakaita. Uyezve tange tine zvimwe zvirongwa zvevana vechidiki, mayouth, kudzidzisa vana vedu vechidiki vakomana kuti vanobata seiwo vamwe vavo vechidiki madzimai kubvira vachiri vana. Tange zvakare kuhosama maconference niye COVID-19 hatisi kusangana zvedu pauzima, asi tinenge tine zvirongwa zvatinoita online izvo tinenge tiri kushea. Ndinowanikwa ini paFacebook zita rangu richinzi Comfort Dondo. Mukatarisa paFacebook munondiwana munoona pane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika ipapo.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano renyu iri?
Ndakawirwa nedambudziko iroriwo muwanana yananga ndiri kuno kuAmerica. Ndakange ndakaroorwa nemuAmerican, asi zvakangoitikawo kuti semadzimai akawanda paunobata pamuviri pekutanga panowanzoitika kakushamisika kakukatyamadzika kanoitika pamunhurume kunyange makaroorana. Ndakatozodzidzawo ndikaona kuti vakadzi pavanobata pamuviri ndo panonyanya kuwanda abuse, nekuti munhu wemurume anenge ariwo mushoko ino mwana wekutanga. Zvikasabatsirwa munhu akasavana vakasawana rubatsiro kubva kuna kumadzitete kana kushamwari anogona kupedzisira paitika mhirizhonga. Saka ini ndakasangana neyo mhirizhonga, ndasangana nayo ndakava nekushungurudzwa kwakanyanya ndichishingirira mwana wangu. Asi pandaienda through iro dambudziko irori ndakasangana nemaorganizations akasiyana-siyana, asi kuno kwandiri kugara kuno ariko asi akange asingamiti macultural needs angu semunhu mwechikadzi akazvarirwa kuAfrica. Mazhinji acho aicater for vachena vemunomo kana vatema vemuno. Saka ndopandakabva ndaona kuti regai nditange wo bato rangu rinoita se rinobatsirawo madzimai ekwedu. Saka ndo matangiro atakaita kubvira 2015 up to now tichiri kungoshanda nemadzimai akazvarirwa kuAfrica.
Tinoona zvakare makawanikwa muchinyora bhuku. Bhuku iri rinonzi chii uye rinobatsira sei madzimai ari kutarisana iwo nemhirizhonga? Makawanikwawo muchimbopinda mumhirizhonga here?
Ndakanyora bhuku rangu. Bhuku rinonzi Facing the Giants. Facing the Giants rinotaura nemhirizhonga yandakasangana nayo, asi handingotaure nezvemhirizhonga yandakasangana nayo. Ndinotanga kutarisawo kuti kubvira ndiri mwana mudiki mararamiro ataita ndakakura sei, zvii zvimwe zvinhu zvakazondikonzeresa kuti ndipedzisire ndasvika mudambudziko rakadai. Saka ndinotaura zvinhu zvinosanganisira trauma yatinoti childhood trauma, zvimwe zvinhu zvinoitika makuriro edu, zvimwe zvachona zvinoitwa nekuda kwetradition culture. Ndinozvibata izvozvo mubhuku rangu. Ndotarisawo pandanga ndave kuAmerica, kubatsirika kwandakazoita nezvimwezvo zvandakaita kuti ndibude munero yanoti vicious cycle yeabuse. Saka ndinonyora nyaya dzeupenyu hwangu, ndosangana nyaya dzemamwe madzimai andashanda nawo. Asi andonyaufarira panyaya rebhuku randakanyora iri ndechekuti rinopa matools, rinopa zvinobatika zvinogona kubatsira madzimai. Tine rinoti journal kumashure kwebhuku. Ndakarinyorera kuti ndiba basi remadzimai kwete zvekuti kana zvekuti profit kunokumeka mari aiwa ndorongo kuti madzimai akawanda kuya madzimai kuZimbabwe bakwanise kuona obukiro revagobari vagobatsirika nasema basirikana andakaita inini
vanenge vari kutarisana nemhirizhonga panguva ino apo pari kurangarirwa nyaya yemhirizhonga yegender based violence munovakurudzira kuti vaite sei uyezve munobatika kupi
ini ndinokurudzira madzimai kuti always reach out tsvaga munhu waunotaura naye waunotrusta ini ndakasununguka chaizvo vanokwanisa kundibata pafacebook tsarangu it's comfort dondo mukatsvaga comfort dondo pafacebook munondiwana
awe vanga vari muzvare comfort dondo mukuru wesangano repumulani Minnesota African Women Against Violence uye vari munyori webhuku rinonzi Facing the Giants vachitaura vari kuMinnesota muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Nao dzemitambo, chikwata chema Lady Chevrons checricket chemuZimbabwe, mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri muZimbabwe, icho chiri kushanya muZimbabwe nemuAfrica. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata cheZimbabwe ichi chiri kupinda mudariro mutagashinga cricket club neUSA chichiziva kuti kukundwa zvekare kunoderedza manyukunyuku ari makundano aya. Zimbabwe yakarohwa mumutambo wayo wekutanga neThailand nemaranzi masere zvekuti inofanira kukunda America kuitira kuti irambe iine mukana wekuenderera mberi nemakundano aya. Kunze kweAmerica neThailand, Zimbabwe iri mugungano regroup B neBangladesh pamwe nePakistan. Murairidzi weMaledi Chevrons Adam Chifo anoti vachaita nepese pavanogona napo kufadza ruzhinji rweZimbabwe urwo ruri kuvatevera.
Tinozviziva kuti tine vateveri vazhinji munyika vanogara vanofamba nesu nguva dzose. Tinovambisa kuti isusu tichazama patinogona chaizvo kuti tinge tichitamba kukunda tichienda kutende mberi.
Chifo anoti kunyange hazvo vari kuda tikiti rekuenda kuWorld Cup hazvisi kuzove nyore achitarisa zvikwata zvakaungana muZimbabwe.
Mumwe wedu tiri muchikwata takadai masu edu ari pakuti tikwanise kuqualifya kuenda kuWorld Cup. Hakusi nyore nekuti kune timu dzakaita sana West Indies ana Bangladesh ana Pakistan ana Ireland itimu dzinogara kutamba cricket pamando chipamusoro.
Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirwa nakapteni wacho Mary N. Musonda. Ireland, Netherlands, Sri Lanka neWest Indies dziri mugroup A. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata gumi zviri muHarare izvi ndizvo zvinobudirira kuenda kumakundano e2022 World Cup. Mitambo yeWorld Cup qualifier iri kutambirwa munzvimbo ina takashinga cricket club, Harare Sports Club, Sunrise pamwe neOld Hararians. Izvi zviri kupa vatsigiri vemutambo uyu dariro rakakura rekusarudza mutambo wavanoda kuona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vachitungamira. Chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri kushanya muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Inwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 kulwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe ala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho ole 16 days against gender based violence.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhe behlukuluzwa. Asibona ukuthi kuba lobungcono elizweni.
Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wafungiswayo ukuthatha leso isikhundla ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso eye hashtag The Walk isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo abangane labaqhathiwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini phakathi kwabesifazana labesilisa ngesikhathi esungule ngokusemthethweni namhla uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender based violence olunanzwa umhlaba wonke. Uhlelo lolu luqalisa kusasa njalo luthatha amalanga alithumi. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namuhla, umsekeli kamphathi Ntambo ubona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthi amapholisa asegcizelele ukuthi ngempela izehlakalo lezi ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana ku-MDC Alliance unkosikazi Barbara Thanyanyiwa uthi uhulumende kathathe amanyathelo eneleyo ukuthi aqede loludlakela. Asizweni sichasisela ngokumunyethwe ngumbiko abe wethule ngalolu daba lodlakela ezindlini.
So thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ngokuthiwa orange the world and violence against women now. Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyumbala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kuseyaphetha mhlaka 10 December. Kuye saphuma le ndimba yethu thina sikhanyele i-gender based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza ukuthiwa i-gender equality. Sikukhanyela ukuthi gender based violence a barrier to gender equality. So sikhanyela ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayeyisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthiwa lo ngowabomama, kuyabe kungasela zikhundla ukuthiwa lezi ngezabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebelamathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo ngathi uhulumende uhulumende kunenge inasekwenzile
sibone ngazani uhulumende kayenzi awokusisuthisayo ngoba siyabona standekile omama lokho behlukuluzwe emphakathini uhulumende ekhona and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende xa ungakhangela i-statement sami lesi engisikhiphile ngikhuluma ngomary chiwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhangele thina besicabanga ukuthi lanxa abantu sebeyalene kukwalana kutho ukuthi abantu bamele balwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina isabe sikhangele ukuthi khona njengomuntu wayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu iye asivali ukuthi nxa kuwukuthi kule cala kahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongela cala uyahlala ejele ijustice ezimbabwe kathesi okwakathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo wathi mo thina abe-opposition
lo nkosikazi Barbara Chanyanyi wayesikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.7,000 asebahlaselwa yicoronavirus selokho ubhubhane lolu lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Abasindayo ngemva kokuhlaselwa yileli gcikwane bayedlula inkulungwane ezilikhulu 128.4,000 wabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu 4.7,000. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.6 million. Asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Laba bagoqela abayizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe amajekiseni omabili njengokubika kogatsha lwezempilakahle. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho behluthunile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abe phethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwahlelenziwa ngomnyaka olandelayo lapho wagcina enqoba khona wafungisa ukungena embusweni okusemthethweni. Incishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi yena awuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona u-ED singatshona sihluphana abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhukumbeni. Kodwa-ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele ekwakungamelanga abe khona. Awuthiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloku esikhankasa ukuthi amazwe sibe siwathethisa ukuthi bebuye belethe esid freedom investment. Okwakathesi umkhonomi eZimbabwe uMnangagwa uloku ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNumzana Mnangagwa kala la plan kala la cebo.
Okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu uMnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni. Kakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka izibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholo womsebenzi kubandla le ZANPF uMnumzana Mabutho Moyo uthi Umnangagwa usethe inguquko enkulu lokhe wathathayo intambo zombuso.
Lokhu kudalwa ngama-policies esithe yawafaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi i-economy yethu isithatha ngesilungu abathi it's a positive turnaround. Siyivalile i-report ebhalwe i-World Bank ikhangelela ukuthi i-economy yethu ngakhula nge-3.9% kuloko nalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane nomkhuhlane we-COVID. Kodwa iZanu PF ibonise ukuba resilient, yaba ne-economic growth in spite of the pandemic. Ungayisi ukuthi ube kulalolu bhubhano, hayi, sikhaleli ngabe sesikhatshana khathesi. Lama projects ayenza.
Omunye osekela ibandla leZanu PF, uMnumzana Munashe Mdutsa, uthe umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Kutshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube umkhonomi obekuthembe imali zakwamanye amazwe. Wawuyenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akula viki edlulayo umongameli engazange ehambe evula kumbe ifike iTali kumbe into zokulima kumbe indawo into izinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi isiso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhitshwa kukaMgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula njalo umnotho ube amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu ukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa nedola leMelika, ukuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo layo ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi, ngapha ikholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezi ndleko. Bathi njalo izimoto zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupho kodwa akeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbili azantabenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso eye-hashtag The Walk ithi isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo yizihlobo, abangane labaqhatshiwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. UNkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo kulinhlanganiso osebenzela koBulawayo, uthi baningi abahlala emazweni abakhala ngalolu hlupho. UGibbs Dube uxoxa loMangwenya ngalolu hlelo.
Ngiza namhlanje ngiliphathele ibusiness lethu elishasha. Ibusiness lethu elibizwa ukuthi yiBusiness and Domestic Monitoring and Verification Services. Injongo yaleli business silisungule ngomsebenzi esiwenzayo. Sikhuluma labantu bonke abasemhlabeni jikelele, ikakhulu abantu abakithi abakudiaspora. Abashiya imdeni emuva, bashiya abazali emuva, bashiya izingane emuva. Belama business abawenzayo benjalo behleli emazweni. Othola ukuthi bathumela izimali ukuthi kuranwe ama business abo, bathumela izimali ukuthi zondle imdeni yabo, ziwondle abazali abantwana babo, izizukulwana zabo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mali ababeyithumela igcina ingasafikanga emdinini. Igrosali abayithumelayo igcine ingasafikanga emdenini. Abanye njalo kube yikuthi babe bethumela izimali ukuthi bebhadalelwe ama-raise kuma-city council. Abanye ngabafuna ukulungiselwa ama-documents.
Ye, kukhanya bebaningi kakhulu abantu abangani bahlutshwa ludubo lolu. So ke lina khonapho ke likubamba njani?
uthola ukuthi imali lezo zigcina zingafinyelelanga lapho okuyabe kufanele ziyefinyelela khona. Sase sisiba lentshisekelo ngokukhuluma labantu bakithi besitshela ubuhlungu abadlula kibo, besitshela ingqinamba ababhekana lazo. Sase sisiba lentshisekelo yokuthi siqalele ibhizinisi elizoncedisa abantu bakithi, sincedisane labantu bakithi ukuthi abantu bakithi lanxa bengabe thumela izimali zabo, imali zabo zikwazi ukuyafinyelela lapha okufanele ziyefinyelela khona. Thina esizabe sikwenza njenge-organization yikuthi senze i-verification ngokuthi sambe siyefika emdenini kumbeni siyamonitha umama usekhulile sokungumuntu omdala okuthunyelwe igrocery kumbeni kuthunyelwe imali, sihambe siyefika kuleyo ndawo sibone ukuthi izinto zifikile njengalokho. Sihambe nxa kungakuyithi ngama-business, sihambe siyefika kulawo ma-business siyebona ukuthi leyo nto othe iyenziwe iyenziwa njengalokho. Sithathe ama-pictures esiza kusendela wona ukuthi nxa kungakuyi ukuthi uyakha indlu uyebona ukuthi ngempela indlu yakho leyo iyakhiwa, kumele kusebhizinisi lakho lelo bhizinisi olenzayo lokhu oyabe uthe kwenziwe kube yikuthi kuyayenziwa njengalokho kusenziwa.
Abantu bangalithola ngaphi nxa befuna ukuthi besebenzelani?
Sithinta kulezi namba zasehofisini lethu kobulawayo +263 292 262354,
ku-cellphone or ungathinta nge-WhatsApp or nge-Telegram +263 78 635 9201. Siyabonga, themba ukuthi abantu bakithi bazathola ukusizakala kuzo zonke indawo kuwonke amagumbi amanamhlanje.
Lo ngunkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-hashtag the walk, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lowake wadlalela iqembu le-Highlanders uMalvin Ntini, yena osehlala eMelika. UNtini uxhasane labanye basungula ibhizinisi lokuthengisa impahla yabalandeli baleli qembu egoqela amakepesi lezikipa. Baqhuba njalo leli bhizimusi bebambisana lalo iqembu leBhoso. Impahla leyitholakala emahofisini e-Highlanders kulabo abaseZimbabwe, kanti labaphandle kwelizwe bangangena enkundleni yeFacebook ukukhasi elibhalwe Bhoso Canvas bathole imininingwana yonke egoqela inombolo zocingo. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uqale ngokubuza uNtini ukuthi kungani kubone kufanele ukuthi abambe iqhaza kuleli bhizimusi.
Abantu abake badlalela iqembu kumbe aba-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane lento yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaqeda ukudlalela iqembu ayisekuthi indaba ye-relationship leqembu siphelile, kumele ukuthi bakhonti in another way enye indlela yokuncedisa iqembu and lokuthi labo benze imali babe le at least iway source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, amathenisi, izicathulo, amahembe kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understandiyo. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza so kwenze njani. Kimi it was an automatic because sengakubona lokhu engafika lapha e-America lase-England ngangikubone la mazwe wonke. Abantu abaphathelane neqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane leqembu ukuthi benzeni bathuthukise igama leqembu, njalo benzeni bebe le-life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungcwele ngibuza ukuthi senze njani. Athi hayi, I think i-idea le is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu babe involved laba as well so that ukuthi abantu ngiboni authenticity ukuthi ayinto lengiyiqembu yenzwa ngabantwana beyayilenda and benzani bakuthuthukisa ibizo leyayilenda ngoba iyayilenda ungakhohlwa iyayilenda iyimuli ungavela ube ngoyayilenda ngoyayilenda noma nini ungaze usuke ulokhu ngoyayilenda so nxa uyayilenda kumbe iskipper kumbe ngamasokisi kumbe ngamathenisi kumbe kuyini ozancedisa ngakho incedisa lawo usenzani uzenzela impilo yakho but at the same time uphusha igama le-team
Igusasa lebhizimusi lenu leli ulibona leminjani kuyini likuloyisayo
Into eqhakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukubambana and babekwazi ukuncedisana just to support each other ungathola umuntu esenza lokhu as long as kuzathuthukisa i-team iqembu lesigaba lapho abavela khona ngoba iyayilende ngiyakobulawayo imathebele lendi esasitravela thina siya kumbe kubo wangeki ku even siyaharare bomangura siyadlala khona hani labo shabhani mine langaphingapha emaswingo uyathola ukuthi kabe kula bantu bayalenda abaningi kakhulu ukubambana kuqhakathekileyo kusetshenziswa kumnam engufisayo ukuthi abone into le siyenzilele eyenzukele eyama tennis ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis kube izikipa kube ngamayembe kube ngama tracks kube ethethwe ngabantu beyayilenda kube lama shops avuliwe kobulawayo kona para tennis into ze merchandise eze ayilenda kuqhatshwe abantu beyayilenda be team abakwazi ukuthi they are recognizable ukuthi umuntu angafika uyayibona ukuthi ayilo lo ngusiza khoza lo ngugift lo nga junior lo nguthabani ma lo even uzenzo sekukhona ngale blessing but bebe usho uzenzo moyo lo yibe wonke engadlala wo blessing gumiso abantu engadlala labo abantu nxa befika esitolo bajabula ukuthi ngikwa yilenda kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola imarketing elula kakhulu ukubambana
abalandeli beqembu umazibani ongabatshiyela wona
umbike ngilayo ukuthi kubanjani abantu babambane babuild i-highlanders njenge-highlander institution eyiyo yona ungathola ukuthi mina lokho sengatraveli umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungasoze uthole umuntu okobulawa othi kayazi i-highlander so kule brand name ngenjalo kule mali eningi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona uyathola abantu abaku-diaspora like abantu abezimbabwe abase-america abase-uk abase Australia ngelanga ba spend more than maybe $10 that bengazimiselanga we spend can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis wona lana weboss just one person even bengathenga wonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world imali engenzwa lapha imali engakhulu iyabiselani imsebenzi eqembini bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imsebenzi abantu abakwa administration bayathola imsebenzi even izihlobo imuli zethu esake sadlala lati labanye supportele ndaba afido ngoba guess what siyimule i1 abangabamba nabantu ba spend imali towards the Highlanders I team iyakhula abantu ba kuthiwa they get better empilweni ngemali because what happens is abantu bayaqhatshana bodwa into ze Highlanders iyalenda phela idinga ukuthi be sponsor ungambuza to be honest ingazi sponsor yona yodwa Highlanders ngokuba le organization ebambeneyo kube le structure kuba ukuthi okay into ze Highlanders asizenzeni so imagine that the teams were so ama rights ukuthi amagame adabukele ayenziwe so so yi message engiyishaya kuqaliswe ngamathensona lawo asikho kuqala kupheleli khonapho kuzaba le nto eziningi ezenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least i-Highlanders i-executive le committee ivulele abantu abafuna ukuncedisa
lo Malventini owake wadlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders njalo ohlala eMelika okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika
Uhulumende woncindezelo oka-Alexander Lukashenko owase-Belarus usulenyanga ezithile uqoqa iziphepheli uzeqisa imingcele yalelo lizwe sisiya emazweni angomakhelwane amathathu akumanyano we-European Union abalisa ele-Poland, ele-Lithuania, lele-Latvia. Eziningi zalezi ziphepheli zibaleke zivela eSyria la kwele Iraq zilesifiso sokuya entshonalanga yezwekazi le-Europe. Amaqembu eziphepheli lezi aphelekezelwa ngamabutho aseBelarus ahlomileyo eqonde emingceleni yamazwe e-European Union esiyafohla ngaphandle komthetho. Kucho isiphathamandla se-European Union umnumzana Joseph Borrell uqhubeke wathi lokhu kuveza ububi bukahulumende wele-Belarus ngokuphehla udaba lesiphepheli lolu uhulumende lo uzama ukukhohlisa abantu ngokwenzakalayo kulelo lizwe lapho okwephulwa kwamalungelo oluntu ngezinga elesabisayo. Abahlaziya okwenzakalayo bathi uLukashenko uphehlelo ludaba ngabomo ngenjongo yokuphindisela phezu kwezitsheziso azedeswe yi-European Union lonyaka. Nxa uhulumende lo efuna izitsheziso lezi ziyekethiswe kulamanyathelo acacileyo okumele awathathe abalisa ukutshiyana lokuhlukuluza uzulu, ukukhulula bonke ababotshelwe ezombusazwe njalo ajezise labo abephula amalungelo oluntu, aphinde akhulumisane ngokuqotho labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Inkulumo lezi kumele zikhokhelele ekuqhutshweni kokhetho olukhululekileyo oluzahlolwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma lomphathi ntambo wele Poland obona ngobudlelwano lamanye amazwe kusukwana ezedluleyo unobhala weMelika uSecretary of State umnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi eleMelika limalele Poland kukho konke lokho okwenziwa nguLukashenko okugoqela ukuhlukuluza iziphepheli. Isikhulumeli sogatsha lwe-State Department yeMelika uNed Price uthe okwenziwa nguhulumende kaLukashenko kuphazamisa ukuhlaliseka, kwehlukanisa abantu njalo kujonge ukukhohlisa abantu ngokwenziwa yiRussia emngceleni walo leUkraine. Uthe uBlinken lomunye wakhe wePoland umnumzana Rau bakusolile kakhulu ukusetshenziswa kweziphepheli lezi njengodlawu. Bakhuthaze njalo uLukashenko ukuthi alungisise isisusa sezitsheziso esiyikwephulwa kwamalungelo abantu bakwele Belarus lokubahlukumeza. UBlinken unxumele Poland ngokusekela ukuzimela kwele Ukraine njengelizwe elipheleleyo. EleMelika, elePoland lamanye amazwe angabangane abambene ekujeziseni eleRussia phezu kokuganga elikwenzayo emazweni angomakhelwane lalo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-afpasi 6 kusasa ekuseni.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.